manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wapiwa nedare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho ari kuti akasunga ndechekuti haana pari kubatanidza vanhu ava pamhosva ironzi yakaparwa.
Vechidiki vebato reMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vomiswa pamberi pedare.
Saka parizvino tiri kutaura officially mune mudhlobo kuti hatina murwere wachatitawana aine chirwere ichi. Ndikazvakare kuti matesi akukwanisa kuaita mune muZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa ichiongororwa chirwere checoronavhairas choburiswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeMDC 12 dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi, amai rumbidzai mushonga, vati vasungwa ava vakaungana mambakwedza emusi wemugovera ku St Mary's muno muchitungwiza zvisiri pamutemo, vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Amai mushonga, vati vasungwa ava vakawanikwa vaine rekeni, matombo nemapanga, uye vamwe vavo zana nemakumi masere nevaviri, vachiri kutsvagwa nemapurisa. Vachiisa chikumbiro chekuti vasungwa ava, avo vanosanganisira mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navane Chamisa, va Steven Chuma, vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, rimwe remagweta evasungwa ava, va Moses Nkomo, vati hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Mukuru wemapurisa pakamba yeSt Mary's, amai Tsitsi Mharadzano, vaudzawo dare kuti vasungwa ava vakaburitswa muusungwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vavo vachiri kutsvaga, vari kuburitsa mashoko pamadande mutande epaindaneti ekuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba zvavanoti zvinogona kukonzera kuparadzwa kwemidziyo nekudeuka kweropa. Amai Mharadzano vati zvitevera kusungwa kwevanhu ava, vamwe vavo vasati vabatwa vakaita mhirizhonga yakakonzera kupwanywa kwemotokari dzevanhu uye kusachengetedzeka kweveruzhinji. Mutongi wedare Muzvare Vongai Muchuchuti vanyima vasungwa ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti kuvepo kwevasungwa ava panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoratidza kuti vane chekuita nemhirizhonga yakazoitika. Vasungwa ava vave mumaoko emapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremaya Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare uyu.
Mutongo wapiwa nedare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho ari kuti akasunga ndechekuti haana pari kubatanidza vanhu ava pamhosva ironzi yakaparwa.
Padare panga pazere mapurisa anga akapakatira zvombo ayo anga achirambidza veruzhinji pamwe nevatori venhau kupinda mudare. Nekune rumwe rutivi, mamwe mapurisa aswera achimhanyisana neveruzhinji mumisha inogara veruzhinji muno muchitungwiza, avo vanga vachipisa matai emotokari pamwe nekuvhara migwagwa nematombo. Vanesbet Chizema, avo vane chitoro, vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvano unonyatsokuona kuti upenyu hwacho nemaomero hwakaita ukaona muchivhiringidzwa pamabasa hazvinatso kuzobuda zvakanaka. Zvinobva zvatimanikidzawo nesuwo tichida kuriritira mhuri, vamwe tinotoone zvakawanda zvekuita. Vati uzoona zvinhu zvacho zvisina kuzototimirira zvakanaka nokuda kwekumhanyiswa-mhanyiswa, dzimwenguva matorerwa zvinhu, dzimwenguva mavhiringidzwa vaiti. Saka zvobva zvatokanganisa zvinhu zvacho zvakatooma nechekare.
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vari pazororo saka nokudaro hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi nemugovera vakaudza Studio 7 kuti mhirizhonga inofanira kumira
tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavatevedzere mitemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu
asi veMDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzezanu PF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza bato iri vesangano iri vakange vaudza vatori venhau kuti vainge vachida kuenda kunovaka misasa kumba kwemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa mumwe mutevedzeri wavo vatendai biti uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvakatemerwa nyika izvo ndizvo zvakapa kuti vechidiki veMDC vaende kudzimba dzevatungamiri vavo ava kunovadzivirira asi mapurisa akabva afumobata jongwe muromo akananga kumba kwavaScala zvakabva zvatanga mhirizhonga veZimbabwe Concerned Citizens Forum vanoti vakaona kuti panogona kuzoita mhirizhonga vakazosendeka urongwa hwavo parutivi ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti mumwe munhu akabva kuChina anga achiongororwa chirwere checoronavirus aburitswa muchipatara nhasi. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose zvikuru kuChina. MuAfrica chirwere ichi chakabata vanhu kuAlgeria, Nigeria neEgypt. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Manangazira.
Tine mchazima akabva kuChina, but haasi kubva kuWuhan. Akabva kune province inonzi Yunnan. Zvisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara asi anga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus. Akatakurwa yake kubva kuairport semafambisiro atinenge taiva tinenge tichifungidzira chirwere ichi. Akaendeswa kuWilkins Infectious Disease Hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Saka nhasi mangwanani tanzwa results yake netsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake, saka anofanira kunge atoregedzera achienda kumba.
Ko mumwe uya aimbenge achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei?
Pane mumwe munhukadzi zvakare handizivi kana ari vamekutaura takambomuadmita musi wa18 February. Akanga atimboudza kuChina ikoko atesta mapepa ake achiratidza kuti haana chirwere ichi. Kune uku paakasvika kuWilkins 18 February akatestwa zvakare akaonekwa asina utachiona uyu. Munhu wanga agara aine zvinhu zvaimunetsa pautano hwake nekudaro akazodzoka zvakare chipatara. VekuWilkins nyanzvi mangana nezvirwere zvinotambidzana vatinotiso vakamurisira kuenda kumafysicians kuparirene atikakuta anoongororwa. Saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira necoronavirus. Takazvokedzisira tatinga achimbuya noongororwa ariko kuWilkins. Takaona mukana zvakare wekuti test yechina yakabuda zvakare iri negative. Saka pari zvino tiri kutaura officially mune muzimbabwe kuti hatina murwere watatitaana aine chirwere ichi. Kufungidza zvakare kuti matest akukwanisa kuaita mune muzimbabwe kurongo zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory checks external quality control neregional collaborative laboratory iri kuNICD kusouth africa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nemamwe masangano akasiyana-siyana ane chekuita nenyaya dzedzidzo. Nhasi vasangana nekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Munyori wesangano repTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo rasvitsa kukomiti iyi iyo inotungamirwa navaDaniel Molokele nyunyuto dzaro nemari dziri kubhadhariswa vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro. Idzo sangano iri rinoti dzakawandisa zviri kuzoita kuti vana vakawanda vatadze kuenda mberi nedzidzo. Mamwe masangano evadzidzi apawo humbo hwawo kukomiti iyi anosanganisira Rezinasu, Zikosu pamwe nemasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana kana kuti maStudents Representative Councils. Hatina kukwanisa kubata vaMolokele kuti tinzwewo kubva kukomiti yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMajongwe.
Taenda kunosangana nekomiti nepamusangano kuti tiri bandiko revanhu vanomirira kodzero dzevana, kodzero dzevarairidzi pamwe chete nekuramba tichitaura zvinetswa zveeducation yenyika. Saka takamunyorerwa kutsamba sezvakaitwa muwakawanda ende taenda tiri masangano akati wandei anoda kunokurukura nyaya yechipira nhuna dzedu muonero wedu nemapindiro edu panyaya yeeducation nekuhaya education nenyaya yemafees neimpact yazvinazvo pavana vevarombo vevapfumi nevane mari nevasina munyika muno.
Saka zvamakurukura zvii zvamasvitsowo imi sesangano pamberi pekomiti?
Tasvitsa zvakati wandei tikavasiyira gwaro rine mapoints anosvika kuma20. Tataura nyaya dzekuti varombo havasi kugona kuendesa vana kuzvikoro, vakawanda vanova ma6-7 havatagoni kuendesa vana vavo kumayunivhesiti. Tobva ipapo toti zviri kuitika muzvikoro izvi zvinoita zvekuti donzore magoals akasetwa ati kuti gore rakati education inofanira kunge yakuwanika nevanhu vese. Quality education zviri kutadza kusvika izvozvo nepamusakato kuti zvakuita bhasitiratizirai rinoti kurukurukwa kurukurudunuka. Koita nyaya dzakawanda dziri kutarisa isusu kuti vana vezvikoro pavari kuenda kuzvikoro vanofanira kunodzidza, asi zvakuposa vana vadiki vasikana kuti vatsvage zvikomba kuti vakwanise kusapota dzidzo yavo. Vakawanda vacho vachizongonotanga basa gore retiri retatu varwara afa nepamusanakoti vanenge vatora zvirwere. Vakomana vavadiki vapinda mumadrugs, vapinda mumbanje, vapinda mucrime. Tobva ipapo tarisa kuti vana vari disabled votadza kuitawo zvimwe nepamusanako kuti vamwe vangu vanogona kukosa bhodha vanoota zvinhu votengesa. Ko vane urema voita sei mani?
Komiti yeparamende inozodii nemashoko amapaya kana zvinyunyuto izvi?
Komiti yeparamende inenge ine vanhu vekuzanu nevanhu vekumbc. Tobavira kuti vachazoita fidhi mune mamwe maprocesses ekuti vanodedza minista, vapedza kudedza minista vozoenda nazvo kukabhineti. Vamwe vacho mune kuti marekomendations aya, marekomendations anozopedzisira azonotaurwa kumberi uku. Saka tobavira kuti kana zvinhu zviri kuitwa hazvitari zvimwori zvinhu zvekungotsvaga mutauro nekuti ataura ndiyari kugomutsvaga. Todavira kuti zvinhu zvekutaurwa kuti kana zvataurwa purezidendi wacho achagarawo pasi kuti maideas auya aya toita sei kuti vana vakwanise kudzidza, toita sei kuti full education yacho iwaaffordable. Saka todavira kuti zviri kuitika panapa zvichabatsira nyika ramangwana nekuti maripoti ari ezimasa bhizinesi aitwa maripoti anobatsira nyika kuti ipunduke iende mberi.
Munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vamwe varimi kumashandaland west vari kupinda mumishandira pamwe nevarimi vechichena nenzira yekuedza kusimudzira goho uye kuti vawanewo chouviri sezvo vasina zvikwanisiro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevachema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuChisumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeADA. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende yava Emerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti reSamayo newaMambo kuMhangura nemugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West amai Mary Moliswa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakati kurei huya urime wauya kuzorima pana panyorwa pasi chinhu iwe wauya wanoisa mapivot ako waita zvakati waimprova farm yemunhu kampa kuharvester munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandanichifungira. Already part on a friction. Tiri kuencourage kuti kana tafunga kuita ma joint venture partnerships ngaaitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vakindness paradza muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Marvelous Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko yedu isu vanhu vatema ndiva kuzvitaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from some of you farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Saka hapana ari kuyamurwa. It's after 5 years you take over the equipment. What's wrong with that?
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu gumi kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kuMhangura ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeMalawi yapasisa bhiri rinobvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe mumabasa ezvemaindastiri pamwe nemishonga. Vari kutsigira bhiri iri vanoti mbanje ichasimudzira upfumi hwenyika uhwo hunonyanyosimudzwa nefodya. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairas hwave kuda kusvika zviuru makumi mapfumbamwe paine vafa vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Utachiwana hwechirwere ichi hwave munyika dzakawanda pasi rose kunze kwedziri muAntarctica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden vakakunda kekutanga kuSouth Carolina nemugovera musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvakauya panguva iyo vamwe vaikwikwidza vaPete Buttigieg navaTom Steyer vakabuda vose mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika a2020. Kunyange hazvo vanhu vazhinji vari kubatwa negomarara repamuromo wepachibereko pazamu nepasikarudzi yevarume mukuru wemusangano rinoona nezvekurapwa kwezvirwere nemishonga yechivanhu sekuru Friday Chisanyu vanoti varume vakawanda vaive kubuda pachena vachirapwa zvirwere zvegomarara izvo zviri kukonzerwa nekuputa fodya, kunwa zvinodhaka uye kufema mweya une ukasha apo vanenge vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira rechikorokoza. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Sekuru Chisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofa nenyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyanzvi dzeutano.
Vanhu vakawanda vanofa nechirwere chekenza nenyaya yekuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuchinzwa kurwadza nhasi. Paunozochinzwa kuti ndakurwadziwa nyama hadzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchivanhu panopinda munhu mumatare zvinogona kutobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarara. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe futi zvetiri kuita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekensa muno muZimbabwe, zvipatara zvedu zvekensa zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachiita atinoti mamobile clinic screening, vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza, kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchirenje, munhu iyeye haana mari yebhazi yekuya kuHarare kuti azorapwa. Saka zvereya kuti munhu iyeye akasabatsira kuchivanhu anenge atarisana nei nenjudzi yerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Anoenda vamwe anoenda kumagodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita together we can achieve more. Tichega hatigone.
Dr Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tisa kuti ana godobori, maprofita agone kureguletwa the way they do their things. Vagone kuti vange vane maassociations kwavanoenda vachirejiswa vachipiwa vachifanira kushanda sei sezvatoitawo misi madoctor nemanesi nemapharmacist nevanhu vekulab vanoreguletwa, havangoite zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Muchirungu inonzi cancer of the cervix riri pamuromo wechibereko ndokuvakadzi iroro rinoremakisi dzakawanda ende icancer yekuti inogona kupreventwa ende tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumazvipatara vaitwa inonzi viak iyoyo kuti vatarise kuti havana cancer yacho here, inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa early. So we encourage kuti vanhu vaende ikoko. But pane makenzewo akawanda, pane cancer yepazamu, breast cancer, prostate cancer, makenza emuchibereko, emudumbu, emusoro, every part of the body inogona kuatwa necancer. Even nevana futi vanoafikwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki uye vakatsinira zvakataurwa naDr Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapa stage yepamusoro.
Gurukota rezveutano Dr Obidaya Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
munhau dzemitambo. Vose vane chekuita nemutambo wenhabvu vabatana neFIFA kuedza kuti mutambo we 2020 Africa Cup of Nations uriko neAlgeria musi wa 29 kurume utambirwe munhandare yeBaba Field Stadium kwete kune imwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VeFIFA vapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi neveConfederation of African Football kuti vazivise veCAF kuti vari kuda kuti mutambo uyu utambirwe kunyika ipi kana kuti kuitwe imwe ongororo yeBaba Field Stadium zvekare. Asi vanotungamira nhabvu kuchamhembe kweAfrica veCOSAFA vakatomhanya-mhanya kare ndokusimbisa veCAF mukupera kwesvondo kuti zviri kuda kugadziriswa muBaba Field Stadium zvinokwanisa kuitwa musi wa 29 kurume usati wasvika zvekuti Maorias anokwanisa kushandisa nhandare iyi. Izvi zvikatenderwa, veCAF vachazouya kuzoita imwe ongororo kwapera masvondo maviri kubva mangwana apo pari kufanira kutanga gadziriso yeBaba Field Stadium zvine mutsindo. Svondo rapera, mutungamiri weFIFA vaFelton Kamambo vakabudawo pachena vachiti vari kutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti ivo chido chavo kuti mutambo uyu utambirwe munyika.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal neCAF kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti taitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese.
Aigove mumwe wevatungamiri vePremier Soccer League vaBidru Musa Gwasira vanonzi vapa kanzuro yeBulawayo zana remasaga esimende pamwe nemafiriji ekuisa mumba yevabati vepembe sezviri kudiwa kuBaba Field Stadium. Maurias arufanirwa kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa 23 na 29 kurume, mitambo iyo mumwe muteveri wechikwata ichi vaObed Masotore vanoti Maurias haana chekutya.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Vakamambo vanoti ivo mitambo iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe kuti Maurias akunde. Zvichakadaro, vateveri veMaurias ava vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita machinda avo mhiri kwemakungwa vakatarisana nemitambo neAlgeria iyi. Chaunza manyukunyuku, makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTinokadewere pamwe naKnowledge Msona panguva iyo mazuva aswedera emitambo miviri yakakosha nemadesert foxes iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo wenhabvu iyi, murayiridzi wechikwata chemaWarriors Zdravko Lugarusic adoma chikwata chichamirira Zimbabwe mumakwikwi eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN achatambirwa kuCameroon muna kubvumbi. Kana muchida kuona mazita evatambi ava, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwezvinhu kuchitungwiza uko kuri kunetsa navanhu nemapurisa. Munokwanisa kupinda muchirongwa ichi kuburikidza nekuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vamiswa pamberi pedare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chichiongororwa chirwere checoronavirus chinoburiswa muchipatara. FIFA, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 ku Mbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya.
Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesihlele embona about 3 months now siku-quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe yohlala kwele China uthi usele sikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla le-MDC abamiswe emthethwandaba lamhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu echitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso se-bail. Umlondolozi Ndlovu intatheli-ndaba e-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba isidungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's esidungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esitha kulabofakazi obuveza ukuthi banamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa esitungwiza unkosikazi Tsitsi Maratsano utshele umthathandaba ukuba kungaba nobudlwangudlwangu esitungwiza nxa wabotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongai Mchuchuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izivosha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bail state ikaka
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthomiswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongwa pia wanedare handiwa watangataka tarisira nekuti chogwa di cha buritikwa
isi ngumulesi aistiku esika tezuku kanya ikini so yevuti lugu wababopaya gala bufagazi obubandiga okukona yevuti ujagela lwa wabakona sebe vochi agunyege useche nzise ukubabopalo umteto uya kanyela ukuthi bangabaleka na loba haji itale aliku kanyela ngakonge loko
ingweti kuzombusazo umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lukamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lo wabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhangela ukuthi bangabaleka na loba hatshi. Idale alikukhangelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana kudzana imashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C Junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponya walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe ngelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala isabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kho kubi kakhulu. Kula ma few infections akhona uphela but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kula ma applications asetshenziswayo ukuthi akwazi ukuthenga amagrosari akho. Lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-order into zakho and then bayabuya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi kula ma problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into yama applications akhona ayabe esebenzisa isiChinese. Manxa ukuthi awu-understand isiChinese kulabantu ababe phandle abakwazi u-assist ngihamba kubo then bayawu-assist and then abaphilisi izinto ozifunayo then bona abazenza then bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashopheni bekulethele endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akula bantu abahamba emsebenzini noma phandle. Vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ispread kakhulu. Abantu abaningi khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwa-detect-a early.
Lo umnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala isabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umombo omningi elizweni ovela eziphaleni zezestema eMaputo okusiza eleZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umombo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chumawo isiphathamandla sebandla leZANU-PF futhi wakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
ndingabona dzizvike eluve zvakale ihanzvisimbo bemenge yaflada kuti kana chepoende bai ukwira kumhasira zvikoro nomhasira line navanhu sevezingende nemagrosa beten akungavi right but kuno kuhamba kuti vangameno if we continue to see zvakoro kwana isiya flada emalokishini very soon even black market izasfela yodwa ngoba abantu bayasevetshwera imbobo kuhale emalokishini
ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile
imbube yadevela umoshopping anozezengale by i-national foods yati i-red field irolandio badilivere 2 days izilandelana so vele yiprogram esinokuyenza not only eluve zokuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishini wonke sibeke shuto na imbube leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonana emalokishini and then uzabantona ngoba i-black market igcwele etown especially ngale e-market ngale so nxa ingagcwala emalokishini ngale umuntu uyabengasabe le ndaba uyithenga lapha etown ungathenga etown somanye ithwale ugade nayo umthova bamabhasi ana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayithwalela elokishini abahlala khona it'll be easier so I think uhulumente angayala lokhu esenza njalo umumbu kuye ungena njengoba sibonela amaroli egcwele sibeliyebetsha imbhedo engayenziyo labana phandle be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizinisi ababikwa befuna ukuthola inzuzo ezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo
ye bakhona but we are going to find ways around that singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even ingabuya le roli ifake eground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengele impuphu yiko konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozazi nxa umuntu esakhona impuphu sothi aqala uthenga imazirowe aqala uthenge lokhu lalokhu uzothenga impuphu abanye abantu babeya bethela imali ekwana impuphu kuphela babengela mali emazoyo babengela mali emaqandela ukuthi amabhizinisi ena asefuna ukuthenga so singabona beloku siza njalo we are going to bypass them sizadinga siyile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama-resident associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders siinvolvane sithi hayi nxa kule ndawo enjalo lebhizinisi elezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocation laboswide umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke shuto na uyabypassa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalize letshona eHabroni abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabroni uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Ama-challenges endihlala nawo mina ngi-Zimbabwe lapha eBotswana, first of all, i-cheap labor, okusebenza more working hours lokuswela lokwana a peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwele amehlo ngoba into yokuqala ngiyela vele imfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona leli so ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilayo ngasona leso sikhathi so that siyafisa ukuthi ngabi kwayezwa sibe limthetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele elizwe lethu sihambise iZimbabwe ethu ephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgoqweni edinga umsebenzi njengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama-peace job sivile kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini ukwazi ukuthola even ithi 200 kula lawo balapha yamatswana akhona bayawufuna umsebenzi wawukhona so it's now competition. Lo mthetho walapha awavumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi yabantu laba abahamba isicathulo zezinhleke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza amabhasini athwala abantu asuka edolobheni leGaborone eHarare uthi kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Awukuthi ngabe kuthiwa wayancedisa ethi noma ethi encede ngento ezinjengama-commodities izezishota elizweni noma abantu abayekele bephumpa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izingane zinceda kakhulu amaZimbabwe wasekhaya.
Umnumzana Bobhoti uqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhumisane umlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina uPresidenti ngokukhayelela kwethu ake sidinga lowo wangathi bayagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe namacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela obuswa ngayo elizweni kodwa kukhanya engani balutshwana umali sababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likazulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo yeZimbabwe isithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lwe-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwisa. Ngizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wobekhankasela ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna ukunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump kukhetho luzakwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithika lisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamatshumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP, ukuthi bihlale binathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lomkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP abantwana abazithweleyo lathi ogogo esi-over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-iford akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa ngeforex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye lama miscarriage asemaningi. Angazi ukuthi senzeni, sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima, silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho, ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela kubo 200 rands usiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo, kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo. Kanye layo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi, so kumele lelo bhondi lidinga uthenga irandi ethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi, ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyaba khona njalo nxa umuntu esidla iswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu, ngoba ikofi lalakho ukuthi ikhafeni. Ababhema igwayi, ikhona abayithi nikotini, umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ithukela eliningi, ngoba ithukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa, lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle, umuntu agcinisele i-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi elekhafeyini eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi. Singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphiwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi, ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu bagcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abalamali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Papafeu Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mbibi kwe tingokeli zenhlanganiso Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe ikhosafa zikhube umhlangano lenkokeli yenhlanganiso Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla eBaba Fields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu isakhamuzi selokitshini lephumula ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-ground kumele alungise, kumele bebone ukuthi bathekha i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe ngoRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kweqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right ngoba thina sizadivelopha njani nxa abanye abantu sisadlalela away, even noma sihome sebesi away. Kumele kudingwe imali, silungise ama-ground, zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right. Singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zenye zizinto ezisifisele emuva, izinto ezisifisela phansi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekucineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s. Njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanterns uBidley Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho okumele kwakhiwe enkundleni ye-Papa Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lamafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yeZifa kumele namhla itshele inhlanganiso ye-CAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso ye-CAF kubikwa ithe inhlanganiso yeZifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla e-Papa Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo okuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
umculo ka Cooksman esithi banolila i remix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala eka Moyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela odabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalele endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.